Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatorwa nebhanga guru RBZ rekuderera uremu hwemari yeZig kubva pa14 kuenda pa25 kana zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vamunangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matanho akatorwa neRBZ ndeekuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matanho ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinene kuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. Vamunangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu 50 kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. Vamunangagwa vatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. Vamunangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navamunangagwa, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vemaservice servants imaweji zvacho adoda kufanana kupidza tiri kutarisa izvozvo kuti vasivu service hurumende toita sei tokwidza sei tiri kukurukira nyaya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera Central mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWalshman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndeye gold. Mari iyi varikuti vachitoisa mapega vachipega pavanodira zvakangofanana neRTGS. Tadzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months, vakadzoka futi vakuti aiwa ra 100.
Vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haaratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma.
Hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kuti vachigadzi vagadziridze imba yeZimbabwe yamaka moto. Aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa. Mamiriro enyika yedu haana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions acho.
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsuku nekushaya chekudya. Vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei. Vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika. Asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo. Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navaJameson Timba vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vapromise Nkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana.
Chakakosha muZimbabwe parizvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva. Hapasi kudiwa karenzi itsva, hapasi kudiwa meseji itsva. Pari kudiwa utungamiriri hutsva, utungamiriri unobuda muvanhu, utungamiriri unotevedzera nekuda vanhu.
Vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seekodzero dzevakaremara repersons with disabilities, rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition, uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare paramende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba. Pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisapa umbowo hwacho. Izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate nonzi magistrate court kuRotten Row. Vakasungwa musi wemuvhuro mishongo irori ino iri. Vakangobuda kubva kuremand prison, mapurisa elaw and order akabva atongovati ji. Vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisina akavazi kutora nenyaya itsva.
Vari kupomerwa mhosva yei chaizvo?
Vakamusunga ivo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrate Court. Saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga. Ndiyo mhosva yakasungirwa mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare.
Saka dare rati kudii?
Pazuva ranhasi Chibaya aida pamberi pemutongi vaDennis Mangofi. State yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachomi Rufaro Chomi. Saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatirwo akati nemapurisa. Tichibva ipapo ndobva taenda panyaya yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba. Muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro chocho chekuti vachibaya vabve kumba. Saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bhel vatenge vachibva kumba. Nokudaro nekupera kwetwa zvinokwaita nguva nekuti nyaya yanonoga kutangwa chazvenzi chidzoke zvakare mangwana.
Saka vakachengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuHarare Central Police Station vachichengeterwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuHarare Remand Prison. Ndoko vanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhero vanganyine inenge ichienderera mberi iyo vari muusungwa.
Ngweta vaChris Mike vanhu vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeamai Justina Kumwala, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya achange ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fast kuspito opo kubatsirwa nenguva yakanaka. Zvafadzawo chinhoizi tani chikopokopo chinotakurawo chivanhu.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa.
Zvazvakaoma asi zvinhu hazvirahiti.
Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakob vashaini gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe vanhu vawane atinoti maservices pari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina matheatre mishini malaboratory nema x-ray machine vanhu vobatsirika.
Vagwangwa vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudeme wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo wekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Ministry of Health and Child Care Air Ambulance yatingati zvikopokopo, saka iri kubudirira vatingati patient airlift vakaenda kuChinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridge yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika 363 kubva pavana 100 rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru cheruchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi-chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi 30 kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo 32 zvinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni 320 kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo 10 ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue missions. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu batsira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombe kombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengara vambiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council iri kukurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kudzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAzaria Dube Nduna avo vanoisa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kuuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu yavanoti Operation Fiela iyi kuda kudzinga maforeigners, zvava kuti zviringidza mashandiro nokuti pamwe una mapepa kana una mapepa vanhu vuya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzimwe nguru neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapply mapermits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorerwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sekuti vavanovabatsira kati vasingavabatsiri. Vemapermits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vakwanyeresewe kwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu anga achiaplya, uye mapermits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vanomaaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera ndaita aya ndokwase ndiwane pemiti.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga tinokuda kuwandu wavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tatimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu ava pane matambudziko vanosangana nawo dzimwe nguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunoona kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopagwa mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsewa vanhu vakawanda nenyaya dzehuman trafficking. Saka tikaona zvakanaka dzimwe nguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimwe nguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chamber meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Ai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nokutiko pari zvino izvi zvichiroka kubatawo nepasipoti yako ine mazuva akakwana vanokusunga. vakakubata choro une asylumu yakanaka nemazuva akanaka vanokukusunga saka chinogwadza chikuti vanhu vese vanosangana nematambudziko aya nyangwe vamiririri isu nemamwe masangano avazvitori serious mutemo womunhu muSouth Africa vanoita sekuti chini vane right yekungokanganisa vanhu kese inokwanisa kuvhugwekasa kumapurisa but unoona kuti haina kuyari kuinda
tichiona iko kusungwa kuri kuitwa vanobva kunze kwenyika yeSouth Africa kusanganisira vana veZimbabwe zvingagadziriswa sei
mavonero andinozviita ini zvanga zvichida hurumende yeSouth Africa yakwanisa kunyatsotarisisa kuti ione kuti iko Zimbabwe neSouth Africa neMozambique kune dzimwe nyika dzakakomberedza tinongori vanhu vamwe saka pakutsvaka vanhu vasina mapepa vasashandisa utsini nokuti maitiro avari kuita ezvino izvi hatichaiti fanika tiri vavakidzani chimwe chandingareva ndechekuti dene hurumende yedu yekunyika yekwedu yakwanisa kuona dzimwiri matambudziko osanganiwa navana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti denika yeduwo dzime nguri yaiva neutongo dzime nguri hojekerere zvingabatsira kuti vana vakwanise kuti vadzoke kunyika yavo vasiva vari munyika yavo pano kuti vafire kana kutambura kune dzimwe nyika nekuti ndikacharisa nhamo iri muZimbabwe segore rino mvura isina kunaya munhu akabva kuna akatadzokera kunyika kwake unoita chini kuti munhu vari pamunga achibata bata
Chizvarwa cheZimbabwe vaAzaria Dubenduna vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7 Vatevedzeri vevari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naamai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musiwa 5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzinechekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaruona sekunge ranga richaratidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera vaDonald Trump kana kuti vaKamala Harris vakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumboonawo iwo waJD Vance kuti munhu akamboita sei nekuti ndiye munhu akambokonzera bongo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bongo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asatamboita debate saka vanhu vanga varida kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yesandwi kana kuti yemadzimai yeutano hwemadzimai inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti iwo vanoti akahwina election ya 2020 yakadzokazve ngati kune nyaya yeObamacare yavakaita makakatano vabvanzo vakaonekwa kuti vanga vachinyepa. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapresident havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavota vanenge vatodecida kudhara saka hazvinyanyi kuita mutsindo steriki. Asi ndinoonda nyaya yakabvunzwa nawawals kuna waJD Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump akahwina here election ya 2020. JD Vance haana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemokrasi nenyaya yekuchengetedza demokrasi. Vaya vachazovhota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
Vanongora nezvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas naEvans Ninga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio baba wevanhu baba chinogurei ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka zigi muri kushora zigi asingade ngaabude ko vanhu vaita seiko uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidipo hamuchaziva zvamaakuita kavana opa hamusiri maishungurudza vanhu muchiupisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZanupiye muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yezigi raita seiko maakungoita hasha chiki pese pese taka kuudzai kare vanhu veZanupiyefu kuti hamuchagoni kutonga zigi renyu iro vamunangagwa torai zigi renyu State House rapa
tinoona pwere dzichiita mahumbwe dzinoumba mota yevhu iyo pwere ndiye inenge yakuti kinga mota ndozviri kuita vakadhinde ziki mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye50 cents iyoyo ukaibata kudai kuipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka inenge blot paper inhumbu yabva pa 6 months muri siriasi here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months ndiani ari kuzviita pasi rino
pastudio 7 masora sehamadi vateereri ipapab kutaura chokwadi chako chako mukanatso kuzvionaka matauriro anoita vanhu vezano vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura vanokutaura kuti isu vezano iko zvinoono vari kitenharo nezigi rakadonha ravanotoona kitenharo nemombe yaora kutaura kuti aichamuka yofure bundu zvinoreve izvozvo zviri kuite zano zano zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri vezanowo saka munofanira kuti munzwire vanhu tsitsi
makadiko vajonga kandimire uyo aronzi farai marapira zvaari kutaura izvo ndezvamugoti matsuru chero akada kuri mumanikidza kuti zigi hakuna kwarinoenda asi ratodhakwa rapera simba iye waya asingatambiri zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire zigi mari yavo yavakagadzira vachipembedza izvi neyapera simba zvavo zvokunyepa izvo ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe bhat ikonomi yacho yakaregeka
Kazuwai vana veZimbabwe kazuwai vana veZimbabwe tikasangwarira apakapa tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana avo vezano ava vakazvavakuita manje vakuzvitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo vauraya maopposition ese anga akasimba akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumaka chamisa macomrades akuchiita opposition macomrades
ndodambotaurawo nezvepamusoro pevarumavo vanozviti tiri maeconomist vakaita sana Prosper Chitambara naiva vanozvititisi vana mapanga mazano vrbz vana persistent gwanyanya dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana uyu kuti kureva kuna murambi kuti murambi nyaya yezigold iyo yavari kuramba vachida kuramba vaita nezvayo ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo musafadza munhu nenhema vakomana maekonomisti aya ndiwo vari kunyanya kutiuraya
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera kana muchida kutumira mazwi enyu shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko ava munangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standikile Mushanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesithathu mhlaka 2 kuMfumfu 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kahle ukuyisa isisindo seZimbabwe Gold Zig.
My government ingakuya with those initiatives amayouth amaningi are going to enjoy the initiative.
Uhulumende uthi usezaqalisa ukunikeza abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kuhle ekuwiseni isisindo seZimbabwe Gold Zig ngesilinganiso esedlula amachumi amane ekhulwini esithi kumele umuntu wonke emukele imali le esilenyanga ezinhlanu isetshenziswa elizweni. Kodwa baningi abasola okwenziwe libhanga leli lanxa uhulumende esithi ulakho ukwengeza iholo lezisebenzi. UTobias Mutsingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla edalele ePhalamende eMount Upton esethula umbiko wakhe wezomnotho, ezombusazwe lokunye owe State of the Nation Address.
Amanyathelo awathathwa iRBZ ayancomeka kakhulu ngoba azama ukuqinisa imali yethu. Yikho ngisithi umuntu wonke nje kumele awasekele.
Umnangagwa uphinde wathi umnotho welizwe uthuthuka kahle loba nje abathengisa iZig emnkambo wensitha abesithi idola elilodwa eleMelika selithenga amaZig angamachumi amane 40 Zig. Emnkambo wemali osemthethweni lithenga amaZig angamachumi amabili lane. Esanda kwethula amazwi akhe umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende zilakho ukuthola iholo elengeziweyo kulandela ukuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Siyabona sibili ukuthi ukukhala kweZig lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama wages imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe kisho ukukhangeleyo abasivu servants. Ngikhuluma nje siphezulu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo yikuzama ukuthi siqinise imali yethu.
Kodwa abaphikisayo bachothoze okwethulwe nguMnangagwa besithi ubekhuluma angakwaziyo. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli selinye icele lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uthi uMnangagwa usenga ezimithiyo.
Akudaba zalutho ngoba kula nto ezaphuma. Okuqakathekileyo ikulungisa uhlupho olukhulu elizweni oluyihlupho lwe-leadership engekho esikhundleni okusemthethweni.
Ingwethi ecubungula ezomnotho njalo ekhokhela inhlanganiso eCommon Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa ukhonone ngezinto eziningi kodwa akuphumanga mgceke ukuthi indubo lezo ezikhangelane lelizwe zizalungiswa njani.
Umumo welizwe esikule lamhlanje eZimbabwe kayika uphumanga uchasiswa kumbe kusukutshengisa ukuthi ama solutions akhona uzathathapi futhi yiwaphi ama solutions akhona.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ukwenzakala elizweni esebenza kunhlanganiso the African Cause Trust, umnumzana Elton Ziki uthi abantu akumelanga belahle ithemba ikakhulu emalini yohlobo lweZig.
Indaba ze free market economy umngameli uya kuzwisisa. So siyabona ukuthi izinto lezi zizanceda ukuthi iZig ibe namandla.
Ibhanga leRBZ lawisa isisindo seZimbabwe Gold kulandela ukukhalala kwabaqondisi bamavinkili amakhulu abathi balakho ukuvala amabhizimusi abo uma uhulumende ebabamba ngamandla ukuthi bethengise impahla ngemali le. Izik yaqala kusetshenziswa ngomabasa ngenye yezimali ezethulelwa uZulu eZimbabwe phezulu kwaleyo eyake yaba semphakathini kusabusa owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe. Ama-bearers checks, ama-bond leyinye imali eyayisetshenziswa elizweni yalahlelwa kachana ngoba yawa kakhulu isisindo. Kusukela ngomnyaka ka-2009 kwasetshenziswa idola leMelika, kodwa uhulumende webandla leZANU-PF wathi akumelanga ilizwe lingabi le mali yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngolunye udaba, umnumzana Amos Chivaya ukucelele CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umiso emthethwandaba lamhla eHarare wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Iqotha lakhe umnumzana Chris Mike uthi umnumzana Chivaya kuthiwa wayetshengisela phandle komthethwandaba eHarare ngesikhathi kuthoniswa amacala ayesethiswa umnumzana Timba labanye bakhe. Ababotshwa bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child emzini wakhe eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe sebelenyanga ezintathu bevalelwe eRemand Prison. Uhulumende uthi abantu abalambayo emadolobheni abafika izigidi phose ezimbili 1.7 million bazanikwa imali yokudla kunsukwana ezilandelayo phansi kohlelo lwe-urban cash transfers oluphethwe luhlangothi olubona ngeswelo zikaZulu olwe-social welfare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe izolo ngumnumzana Julai Moyo, umphathintambo wohlangothi lolu, kusanda kwenziwa umhlangano wamalunga edayele cabinet eHarare. Umoyo uthe sebeqalisile ukufaka imali kubomakhalekhukhwini balabo abazanikwa imali le bebambisana leNet1. Kavezanga ukuba bakhethe njani abantu laba, njalo umuntu munye ngamunye olambayo uzanikwa malini.
The ministry is now transferring all the
ugatsha lukahulumende solulungisa inani labantu esesibakhethile ukuba bathole ukudla.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Jennifer Mswere, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko othe uhulumende ulokudla okokunika abalambayo emaphandleni lemadolobheni abafika phosa izigidi ezilitshumi 9.2 million. Uthe kusiyafika ekupheleni kwenyanga edluleyo izinduna zonke zanikwa ukudla okuyisilinganiso samathani amahlanu 5 metric tons ezigabeni zabo. Phezu kwalokho, phansi kwehlandla lesibili sokunika uZulu ukudla, umswele uthi uhulumende usenike abalambayo isilinganiso samathani afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 69,000 metric tons.
Cabinet received the report on the food deficit mitigation strategy.
Uhulumende uthole umbiko ngokuswelakala kokudla elizweni kanye nenani labantu asebethole ukudla.
Umphathintambo ohlangothi olubona ngokukhitshwa kwembiko umnumzana Jennifer Mswere uthe uhulumende usezaqala ukupha abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni esithi lokhu kuzakwenziwa kungelani lamabandla ezombusazwe. Abalambayo abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathe kuyabongeka okwenziwa nguhulumende, kube labanye abathi kabakutholi ukudla lokhu. Umnumzana Robert Sinyoro uthi uma nguwe esilala eziko ngakho ke bafisa ukuncedwa nguhulumende.
My government ingabuya with those initiatives.
Kodwa umnumzana Darlington Matakura ohlala eMasingo uthi kabaka kutholi ukudla okuholiswa nguhulumende.
Masikhulu simo ward 17, thina kuward 17 siswela ukudla egoromonzi osekuthiye abantu bethwele nzima.
Ingcitshi kwezomnotho okunhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Mlungisi Sibindi uthi kumele abantu bengabandlululwa ngamabandla abawasekelayo ngesikhathi benikwa ukudla kukahulumende. LeZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika, 3.3 billion eyokuthengela uZulu ukudla lonyaka ngesikhathi sesimo esisabekayo. Kusenjalo uhulumende uthi kukhangelelwe ukuthi lonyaka iZulu liza kuna ngcono kulanyaka enye, ngakho-ke abalimi kumele belungiselele ukulima. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnodolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithemba ukuthi inyathelo likahulumende lokubhalisa wonke umuntu olambayo ukuthi abelwe ukudla lizaphumelela ngoba labo okuthiwa abalabantwana abasebenza kwamanye amazwe bavame ukuvalelwa phandle kwalolu hlelo. Umnumzana Witness Sikhulu Khumalo, councillor weGcobohholo eCholocho, uthi phose yonke imdeni ayivunanga kuwadi yakhe njalo ayitholi usizo olweneleyo lwabasebenza kwamanye amazwe.
Sizonanzelela ukuthi wona lunyaka esikuwona sinesimo esikhulu esesomiso. Lokho kulethe ukuthi bekuvese kunodubo olukhulu olwamanzi. Kodwa ngokungani kahle kwezulu kwenze ukuthi uhlupho lwamanzi lube yinto eluhlupho lungaphezukwayo yonke into ongahle uyicabanga ngoba izifuyo ezikhona azinamanzi abantu ngabanamanzi izinyamazana egangeni yesithina sakhele duze neWange National Park sinabondlovu sinabompisi sinazo zonke nje izinyamazana ongahle uzicabange nazo zethembele kulawo manzi kawekho.
Sesikhuluma ngesomiso ke ungasichasisela ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kulo sizo olutholakalayo na?
I-social welfare iyazama ukuholisa abantu kodwa ke uma ingabe iholisa kuholiswa abanye kuholiswa wonke umuntu ekubeni kathi thina njengokhansila ka-Ward 1 ngiyakunanzelela ukuthi wonke umuntu kubekelele ukuthi isifiso sethu nomthandazo wethu kubona be-social welfare nakuzona iy'nhlangano ezizimele ngabe ziyakunanzelela bonke kusukela komdala kuze kuyofika komncane baphakathi kwendlala babhalise bonke abantu kungabi nomuzi ozoshiywa. Ya, ngoba uma kubhaliswa kuyake kukhethwe kunanzelela ukuthi maybe kushiye kugogothile ngoba abantu abakhe maybe bangaphesheya kwelizwe abanye babe bese-South Africa abanye bese-Botswana abanye besume kuma-UK or any part of the world. Kodwa unanzelela ukuthi ukuphuma kwabantwana besiya ngaphandle kwelizwe akusho ukuthi kuyasiletha lapha isinkwa ekhaya. Ugogo lo noma umzali lo noma ukhulu lo usala ephakathi kwendlala. Sinamahunter afana nabo umathupula hunters uyancedisa ezikolweni ezifana ne-Ward 4, Ward 3, Ward 1 ezakhele i-concession yakhe lapha ahunter khona uyakufaka ukudla ngaleso sikhathi uma kutholakele. Bese siba naye futhi ofana no-Lord Hunters uyazifaka kulezo zikolo eziyobe ziye zaba nenhlanhla.
Lo mnumzana Witness Sikhulu Khumalo, councillor ka-Ward 1 eCholocho obexoxa ecingweni ese ekhona le eGcobohholo line eCholocho. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi lizaphindisela kulandela ukuhlaselwa ngele Iran ngamabhomba ohlobo lwama-missiles afika phose amakhulu amabili i-118. Abezindaba be-Reuters babika ukuba ele Israel lithi lizazivikela ngendlela zonke njalo lilakho ukuhlasela kwele Iran. Kodwa ele Iran lithi lizajezisa kabuhlungu ele Israel lingahlasela ilizwe leli. Ukwesatshwa ukuba amanye amazwe alakho ukungenela impilo. Kudingwa abantu abafika ikhulu elwandle eduzane ledolobho leJibouti kwele Chad lapho kulabathwala iziphepheli ababambe ngamandla bezama ukuya kwamanye amazwe abedlula amakhulu amathathu ukuba beqele elwandle. Abahlenga abantu bathi kabakwazi ukuba kuyini okwenza abantu laba babanjwa ngamandla ukuba benze lokhu bona besiya kuzwekazi le-Europe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika, abasekeli ababili abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, umnumzana Tim Walz lomnumzana J.D. Vance, bangqikelene kungxoxompikiswano iqhotshwe izolo ngumsakazi we-CBS batshiyana ngemibono kwizinto ezimqoka ezithinta impilo kaZulu. Untungameli inkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba bathinte indaba ezitshiyeneyo ezifana lokusungula imisebenzi, ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana, ikakhulu elokuthi bakhiphe izisu, kanye lodaba lwabantu bokuza abangena eMelika bengelamaphepha. Abancintisa bephambili kukhetho lukamongameli besekelwa ngababili laba ngumnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans osekelwa ngumnumzana J.D. Vance, lo nkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats njalo osekelwa ngumnumzana Tim Walz. Ekhuluma ngodaba lwabantu bokuza, uVance yena othi abantu abavela kwele Haiti bantshontsha omangoye babanikazi lezinja besidla edolobheni leSpringfield e-Ohio, uthe uZulu weMelika usethwele nzima ngokuswela izindlu zokuhlala ngoba sezithathwa ngabantu abavela kwamanye amazwe abangelamaphepha. Uthi imbangela yimithetho kaKamala Harris lo mongameli Joe Biden emibi.
You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes.
Imbadalo yerenti iyadula ngenxa yezigidi zabantu bokuza abangela maphepha abathatha izindlu ezivele zisilela.
Evikela unkosikazi Harris, umnumzana Walz ukulandule lokhu esithi uVance lo Donald Trump kumele bathiye umkhuba wokugcona abantu bokuza bebethesa amacala abangawadalanga. Uphinde wasola uTrump lo Vance esithi kabahloniphi amalungelo abesifazana ngoba besekela imithetho ebavimbayo ukuthi bakhiphe izisu nxa kulesidingo.
How can we as a nation say that your life and your rights?
Singatsho kanjani njengelizwe ukuthi impilo yakho lamalungelo akho akoqela ilungelo lokwenza okufunayo ngomzimba wakho?
Umnumzana Vance ukuvumile ukuthi ngempela amalungelo abesifazana aphathelane lempila kahle yabo kumele ahlonitshwe. Kepha uthe ilungelo lokuthi bayavunyelwa yini ukukhipha izisu kumele libe ngumlando wezabelo athi uhulumende wezwe lonke. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi avotele yena lo Trump ngoba bezaletha intuthuko. Kodwa uWazi uthe ababili laba balakho ukubuyisela ilizwe emuva bengakhethwa. Ngokunjalo uthe uZulu kumele akhethe yena lo nkosikazi Harris abe ngumongameli. Ingxoxompikiswano yayizolo ibingela kuxokozela okube khona kwekaTrump lo Harris kunsukwana ezedluleyo. Kutsho olandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringai yena othi uVance nguye onqobileyo.
Bekungela kuthethisana lokukhuluma phezulu komunye, uJD Vance ubuye prepared and he showed ukuthi he's a skillful debater. Governor Walz hayi ngathi it was his first time in a major outing.
Ukhetho lweMelika luzaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo lapho abantu abazakhetha khona umongameli omutsha phakathi kukankosikazi Harris lo Trump yena oseke waba kulesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende omanyano aphatha ngayo abantu bokuza ngesikhathi efikisa insuku ezilikhulu ephethe intambo zombuso. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane kakhulu abeZimbabwe kwele South Africa, unkosazana Victress Matutu, uthi kulusizi kakhulu ukuthi uhulumende womanyano usuke waqakathekisa ukuzingelwa nokubandlululwa kwabantu bokuza wasekwenze impilo yabala maphepha labangelawo yabanzima kakhulu.
Sakwenza abantu bakithi bayabotshwa kakhulu, bayavalelwa, bayagwetshwa izinyanga mpela ezimbili kusiya kweziyisithupha. Emsebenzini lapha sokunzima, abantu abaningi abasasebenzi, kuvinjwe ukuthi umuntu angaqhatshi umuntu ongela maphepha. Lalabo abantu kade besizwela besiqhatsha singela maphepha abasaqhatshi manje ngoba sebesesaba ukuthi bazabotshwa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi selokhu kwangena uhulumende omanyano sebephenduke omabonwa babulawe, kukanti bebekhangelele ukuthi uhulumende omanyano uza kwenza kube ngcono ukuthi bathole incwadi zokusebenza kwele South Africa.
Okwenza futhi njalo singabi lawo amaphepha afanele, ama-passport ayadura. Uku-apply i-passport manje eZimbabwe 5,000, nxa ungelayo awuyenelisi ukuthi u-apply le-passport.
Umnumzana Lane Simlilo, umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe, e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi indlela uhulumende omanyano aphatha ngayo abokuza isibachiye bethithibele.
Besicabanga ukuthi uhulumende lo bombane uzokwakha isizwe, abonise ama-Africans ukuthi baba united nabantu base-South Africa. Pho ngathi sibona sokukhona ukuhlaselwa thize kwabantu bokufika behlukunyezwa engenelwa nasema-church.
Omunye njalo owesifazana weZimbabwe laye othande ukuthi igama lakhe ligodlwe uthi bakhala ezimathonzi kuhulumende womanyano ukuthi abasize abaphe lamaphepha asebawabotshelwa emini lebusuku.
Isicelo sokuthi ukuze abantu bezokwazi ukuba nama-passport and sifakelwe ama-permit khona nalaba abagangayo kuze bezokwazi ukuba bamba easy.
Kodwa-ke uhulumende womanyano yena uthi akabuyele emuva ngenhlelo zakhe zokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ongena lokusebenza kwele South Africa wenza lokhu okusemthethweni. Esethula uluhlu lwalokho okwenziwe kuhle lugatsha lwakhe ekhasini lohlangothi lwendaba zasekhaya ku-X, umnumzana Leon Schreiber uthe ukwengezwa kwenhlelo zokuqinisekisa ukuthi imithetho yokungena kwabantu elizweni iyalandelwa ngezinye zezinto lolugatsha oluzincoma ngazo. La ngamazwi agcizelelwa ngumphathintambo ogatsha lwezemisebenzi unkosazana nomakhosazana Math, yena othe baza kwengeza iziphathamandla zalolugatsha ezihlola amankampani kugoqela lokuthi abasebenza kuwo balamaphepha zisuke kunkulungwane ezimbili 2,000 labor inspectors zibe kuzinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 labor inspectors. Izizalwane zeZimbabwe zithi lokhu kutsho ukuthi impilo yazo kwele South Africa imnyama emuva laphambili. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Sakuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani izihloko zami, sanibonani balaleli beStudio 7. Mina ngingomunye wabalimi. Ukuthi njengoba silimile njengolwe, nxa sifaka bakithi imali yethu asiyiphiwe ngesikhathi. Amabele ethu kangena hla 21 days lisibhadala ukwenzela ukuthi lathi sibone esikwenzayo. Athi sizwa kuthiwa farming is a business. Nxa i-farming iyibhizinisi, ngizathi sengifaka amabele ami ngihlala inyanga eziyi-10 ingaphiwanga imali yami, ibhizinisi yami iyakuhamba njani? Ngoba siyancenga kakhulu ngoba thina njengabalimi sihlala emaphandleni nonyaka indlala. Uhulumende uyakhuluma ethi akuna muntu ozalamba eZimbabwe, thina kasiphiwe ukudla yibona abaphethe uhlelo lokudla. Bathi thina siyalima ngapha, lina esilima kini lingasibhadali futhi imali zethu kathi thina singabanga.
Injani basakazi, injani basakazi, ayi siyaphila basakazi. Hayi, siyabonga kakhulu indaba esisinikeza zona. Sithanda ukuthi athi sikhuthaze lapho angathi uhanjelwa khona emuva esigabeni zethu emzumbula elupani ke 52 lapho engiqhamuka khona. Sinesibhedlela sethu esikhulu abadumdla nkuzi, asinamanzi but yabona manje nangwa kathengana le moto ngizana le ndulo jana ne moto ngizana le ndulo kuti manje ngabuya khuphi itraka liwani ngambe le bhora lenzeli ukuthi inkomo zibe zithola amanzi bethu abantu bebethola amanzi ezibhedlela zithola amanzi but kwazi ukukhupha imali enikezele lezo ndulo yabona nje indaba zazo lezo nduna lezi lazo zithanda kuphela ukugibela kuphela zithanda ukuhamba zikhuphile futhi ecabangele ukuthi umakhelwane kuwucele ucele ukudla kwakhe yena ulala kwambe engadlanga laleyo ndlu dlala ingelakudla
zilubone Studio 7 hayi khona kuyaphambuka izinto abantu singakhulumi sithi thina lokho kubotshwa kwabantu kubuyele e-Government of National Unity bekuvele kukhona last year abantu bebevele begijinyiswa ama-green bomb kwapaswa umthetho okokuthi ama-green bomb abantu abagqoke green kwatasekufanele behambe besetsha abantu bekumisele emgwaqweni bekubuza ibhasi emgwaqweni kwakuvele kukhona kodwa kuba wesi kuqalise last year amavoti ate efika vele athole lokho kuyinto kukhona okunye ke ma ufuna ukuba lisela njona lo ndoda ozibize ukuthi udokotela uqala ukugraduate khonale ehhovisini yezanu p f ukuthi wena ungowezanu ubususiphuma kale degree yokuthi wena uyinyanga inyanga leyo isitshintshi inyanga isiba yini iyi-traditional healer ebisithi yesibhedlela ithi hayi ngini ngisithule ukutonga ngudokotela kathi yena ufanele ukuthi ebhuhera ayelapha yena usezenza udokotela sodokotela lwayi-traditional healer
Ngilele Studio 7 njengoba sebevule ibhizinisi lamapasiport egoli ma ofisa sabavoti bazohambisa yini ama-ballot paper ukuthi labo bantu bavote bekulelise lowo mbuzo lo sicela ukuthi beuphendule libizela abantu bezalo besiphendule lokho ukuthi ma ofisa sabavoti bazoyihambisa bazohambisa yini ngoba manje bacabangela ukuthi abantu laba bafuna ama-passport ukuthi kuyavotwa abasoze beyokucabanga ukuthi labo bantu babahambisile amaphepha okuvota
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Live talk lamuhla uhlelo lwabadabuka kwamanye amazwe. Kwabadabuka eZimbabwe kodwa behlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuwa kwesisindo sezikhe. Ngakhethukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kahle ukuyisa isisindo sezig. Uhulumende uthi usezaqalisa ukunika abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni. Sixoxe njalo lo councillor weGcobohlo line eCholocho ngaphansi kwenduna uThathe Gulu esithi lelo lingaba linyathelo elihle ngoba abantu bayalamba njalo labo abangafakwayo kuhlelo lukahulumende ukuthi behole ukudla bathi ngoba kuthaba labantwana abasebenza emazweni kwesinye isikhathi ababathumezeli lokho kudla. Sizwe njalo udaba lokuthi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uzithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.